Tine urombo kuti pane mudzimai chizvarwa chekuZimbabwe akashaya paBeit Bridge, akamirira ari mubhazi, akamirira kuti vayambuke kubva kuSouth Africa kuenda kuZimbabwe, nenyaya yekuti kunze kuri kupisa zvakanyanya, vanhu vari kumanikidzwa kuti vamirire kwenguva yakareba, dzimwe nguva kwemazuva akawanda, kuti vakwanise kuyambuka pabhodha. Nyika dzeZimbabwe neSouth Africa dzinofanira kuti dzione kuti patorwa matanho ekuti vanhu vabatsirwe nekukurumidza, kunyanya nguva ino yekisimusi, yekuti vanhu vakawanda vanenge vachifamba vanofanira kuti vabatsirwe nekukurumidza vagone kuyambuka, tisaite dambudziko rekuzorasikirwa zvine upenyu, nekuti vanhu vakundikana, uyezve vanhu vanenge vasina chekudya, kuchipisa, pasina kufema kwakanaka, nekuti vanhu vanenge vakawandisa.
Zvino chingaitwa kudzivirira zvinhu zvakadari ndechipi, vamavhinga?
Tinokumbirisa hurumende dzeSouth Africa neZimbabwe vabatsire vanhu vari kufamba nekuchimbidzika, nekuti iko zvino vakawanda vanhu vanenge vachida kuti vayambuke vaende kumusha kuZimbabwe, vanenge vayekisimusi negoredzva nehama dzavo nemhuri dzavo. Kuzarisa kwakaita paBeit Bridge zvakarewo kuti vanhu vari kunonoka kubatsirwa kwaunza njodzi dzakawanda dzinobva mukuti vanhu vanenge vachida kuti vayambuke kuenda kumhiri kuSouth Africa kunotsvaga chouviri. Tinoziva kuti pane mudzimai akafira mubhazi achida kubatsirwa kubva kuSouth Africa, asiwozve kune mudzimai nevana vaviri vakafira murwizi muna Limpopo vachiedza kuyambuka kuti vaende kuSouth Africa kubva kuZimbabwe. Saka matambudziko mazhinji ari kuitika anoda kuti agadziriswe kuti panoyambukwa paBeit Bridge pasazarisa, uyezve vanhu vasarasikirwa neupenyu.